party for the Hicks. Still as in my one, you know, feel as in my four. Add another four, you know, that's my brother always behind these insane instrumentals. Zviri gay, munhu wemurume kuisa nose ring. Kufamba mubrodhi uchinanzva ice cream. Kana wafunga kurukwa rukwa rasta. Free hand, ndakutokutauta. Kona maindian kusiya wrestling. Kupfeka one trouser risina leya. Ukaita flu, unojoga. Munhu wemurume haumwe medicine. Ukaona usingagone kufura maround kick. Munhu wemurume haasenze mubotiki. Everyday, wakutoenda kufotoshoot kuisa future pa TikTok. Kuti uluke cute. Haudze mumwe mrume kuti I miss you. Gara kumperi mota mfesu wako. Jue wakutogara kapa mother seat. Hawende pamsika uchida sweet. Munuwe murume kuita baby one. Mfoni kushaya video repono one. Ukaona singa gone kutaura rough. Contact yako yaka save gonchu my love. Kugeza everyday usinga jambe buff. Ukaona wako ita skin care. Auchatsurike. Kana ukarowa, wono uza moms. Uzari pa side, wako mchifila maforms. Panevarume cheche uchifila on. Kuisa love song, pa ringtone. Kana osati wambo sungwa ne mapurisa. Kana uchichika kuita juju no tukisa. Murume ango believe to my story. Chero watadzira munu wa uzo mutisori. Ngori tough flag. Takaenda, unosopfunza tukuenda kupita toenda. Mtown usakrose roti uchimanya. Uchinaya autenge umbrella unomanya. Add another four, you know that's my Fila zima one. Skila zima one.